Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana mvura ichiya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwaswera kubasa vanofanira kumuka pakati peusiku vachicherereza mvura nekuti nyaya yemvura iri kucherwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku vanhui vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende.
Munhuwose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo nezek panyaya yekususpenda kwavaita registration plates yanga ifanira kutanga musi wa6 December.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu richivanyoresa kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika raibva nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemaSables chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vakuru mubazi rezvematunhu nemadhorobha pamwe nemukanzuru yeHarare vanoti kuvandudzwa kweguta pasina kuvakwa kwemadhamu pamwe nekutenga michina mitsva yekugaya mvura ndizvo zviri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Vachipa humbo kuparamende zvichitevera chichemo chakakwidzwa kuparamende nevamwe vagari vekubudiriro chekuti kanzuro yeHarare iri kutyora kodzero dzavo nekuvashayisa mvura. Vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori wekanzuro yeHarare injinia Pakamile Moyo vati ichokwadi kuti kanzuro iri kutadza kupa vagari mvura yakakwana nekuti mvura yairi kugaya ishoma pane inodiwa neguta rese. Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti mvura yave shoma muHarare, zvigayo zvemvura zvishoma uye zvasakara. Vatiwo mapaipi emvura asakara zvekuti mvura yakawanda iri kurasika mumapaipi aya. Vamoyo vati Harare inoda mvura ino ita mamegarita churu nemazana maviri pazuva 1200 megaliters asi vakati vari kugaya mvura inoita mamegarita mazana matatu nemakumaviri 320 megaliters. Vati Harare inokwanisa kugaya mamegarita mazana manomwe 700 megaliters pazuva kana zvinhu zvakanaka. Vati nenyaya yekushomeka kwemvura misha inogara vashoma yave kuwana mvura mazuva maviri pasvondo. Misha inogara vakawanda ichiwaniswa mvura mazuva mashanu pasvondo. Pachichemo chevagari vekubudiriro kudzimba dzeCaps vamwe vati pakavandudzwa musha uyu pachivakwa dzimwe dzimba zviru zvishanu chigayo chemvura chaifanira kushandiswa nedzimba idzi hachina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kuita kuti nzvimbo iyi iwane mvura kubva kuchigayo chinoshandiswa nemimwe misha yose yebudiriro. Mumiriri webudiriro muNational Assembly avo vane venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu vaCosta Machingauta veMDC Alliance varatidza kusafara nemashoko ataurwa navamoyo vachiti nyaya yekushayikwa kwemvura yave kukonzera zvirwere munzvimbo iyi.
Kune maareas asina mvura for more than amonth oro ndinokwanisa kuwana mvura kana ndaita lucky kamwe chete pawiki 2 am 5 saka ndoda kungoti ipapo vanyatsotsanangura ende vachitaura kuti information yavakuzotiudza kunoku vari kuiupfora kupi, vari kuiwana paground here kana kuti vari kungozviita vakagara muofisi. Ende kana vakagara muofisi hazviite here kuti vaende panzvimbo sevakuru vekanzu vachinozvionera vega kuti zvavari kutaura kunoku nezvitira paground zvakafanana here?
Sachigaro wekomiti inoona nezvematunhu Reverend Miriam Chikukwa veZANU PF vati havasi kufara nenyaya yekuti mvura inouya pakati peusiku mumisha yakawanda.
Kana mvura ichiuya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwaswera kubasa vanofanira kumuka pakati peusiku vachicheredza mvura, nekuti nyaya yemvura iri kuterwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku. Saka ndoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku vanhui vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Asi vamwe vati nyaya yekuti mvura inouya nguvai inoenderana nemamiriro akaita nzvimbo, vachiti nzvimbo dzakakwirira ndidzo dzinononoka kuwana mvura.
Kana kuti budiriro 3 tine area yatinoziva kuti reservoir level yedu rikaita less than 2.7 meters vanoshaya mvura because vari pahigher ground. Saka sometimes now those areas dzinenge dzichishaya mvura because neelevation yazo, but usiku demand panoita low inogona kuzobuilda up mvura yosvikako. That's why you find kuti vanhu vanozowana mvura usiku. It's not deliberate on our part kuti vanhu vache mvura usiku.
Vamwe vati vanovimba kuti dambudziko remvura muHarare rinogona kupera chete kana madhamu ekunzvi nemusami achinge avakwa. Vatiwo kanzuru ichishanda nemamwe masangano anobatsira pamwe nerutsigiro rwairi kuwana kubva kuhurumende pasi pemari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution, vari kuvandudza zvigayo zvemvura pamwe nekutenga mapaipi matsva. Mukuru anoona nezvemadhorobha nematunhu mubazi rezvematunhu vaMike Mazai vati zviri pachena kuti nyaya yekuramba pachivakwa dzimba pasingavakwe madhamu nezvigayo zvemvura ndiyo iri kukonzera dambudziko remvura muHarare. Vati hurumende iri kutsigira kanzuro yeHarare kuti ikwanise kupa vanhu mvura yakachena, asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara chikwereti kukanzuro icho chave kudarika mabhiriyoni 10 nemazana manomwe madhora emaRTGS. Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Joel Gabuza veMDC Alliance havana kufara nehumbo hwekanzuro yeHarare vachiti vange vachinzwa kuti dambudziko remvura muHarare riri kugadziriswa kubva muna 2013 asi riri kutowedzera. Pabhajeti rayo remabhiriyoni 44 emaRTGS regore rinouya, kanzuro yeHarare inoti mari zhinji ichaenda kumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Masangano aya anoti haasi kufara sezvo ZEC yakazivisa kuti chirongwa chekupinda muvanhu icho chaifanira kutanga musi wa 6 zvita chamiswa asi pasina zvikonzero zvakajeka zvapiwa. Masangano aya anoti kumisa kwechirongwa ichi kunotyora kodzero dzevagari munyika kunyanya vechidiki dzekuti vanyorese mazita avo kuitira kuti vazokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kuru webasa msangano revagari remasungo United Residents and Headpairs Alliance vaanoziva Mguti vati vadzoserwa kumashure neZEC nebasa ravanga vachiita rekupinda muvanhu vachikurudzira kuti vechidiki pamwe nevakuru vanyorese kuvhota kuita kuti panozoitwa sarudzo vange vachikwanisa kuvhota.
Chinhu chakanyanya kukosha chinodiwa kugadzirira kuregista kuvhota. Munhu wose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo neZEC panyaya yekususpenda kwavaita registration plate yanga ifanira kutanga musi wa 6 December. Saka inoendo nguva yataide totoita zvese zvokuregista tatatowana mukana wacho. Zvino handisi kuziva kuti vamisire chirongwa chachakanaka kudai kwatiri zvinhu zvatidzosera kumashure chaizvo. Takatarisana nekuti isu muguta medu tine makansela anokwana kuita mana akarikolewa. Saka izvozvo mawadziwayo ose haana vamiririri.
Sangano runa nezvesarudzo rakazvimirira munyika reelection resource center rashoropodza danho iri chiti izvi zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo munyika zvakanaka nekuti ruzhinji vachatadza kuwana kodzero yavo yekuvhota. Kuru webasa muERC vasorimoni Bobos Bhunu vati nyika yarasikirwa nemukana wakakura nekuti chirongwa ichi change chaitwa nguva yakanaka yezororo mwedzi unouya apo vanhu vakawanda vanenge vasina kubatikana nenyaya dzemabasa.
Tinoona kumiswa kwechirongwa ichi kana kuti kutaurwa hurukuru irimo yekuti hurongwa hungangodaro hwamiswa chiri chinhu chatingati mukana watinenge tatotambisa kana tarasa, tingati lost opportunity muchirungu. Nekuti kana tichitarisa holiday yatakapindana nayo, vanhu vakawanda vanenge vari munzvimbo dzavo, vana vezvikoro vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vari munzvimbo dzavo. Saka wanga uri mukana wakanaka wekuti electoral commission ikwanise kuregister vavhoti. Kana ichinge yavaregister vanhu avo wanikwa vari muvoters roll, vozokwanisa kunge vachipindawo mune zvesarudzo zvinenge zvichizoitika, zvingava zvemabai elections achanga ariko mufirst quarter akataurwa, kana zvingava zvedelimitation kuti munhu anga angorimo muvoters roll nekuti ikodzero yake inofanira kunge ichitoremekedzwa.
Studio 7 inakwanisa kubata mutauriri wezek amai Joyce Kazembe kuti tinzwe divi ravo nezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemabasa muzek vautloi Leslie Gwana vati havakwanisi kutaura nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vasiri pabasa nhasi. Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari recombined area residence association kana kuti CRA amai Lorraine Mupasirisani vati kushayikwa kwezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi zvinoita kuti vanhu vasavimbe nezeki zvinozoita kuti vaipomere mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka. Masangano mazhinji anoti ange atanga zvirongwa zvekupinda muvanhu vachivakurudzira kunyoresa kuvhota zvichitevera kubudiswa kwemashoko nezeki ekuti sarudzo dzekutsiva vakadzingwa nemapato avo kana vakashaya dzichaitwa nemuchikamu chekutanga chegore rinouya. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti yakatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakauraya vanhu muzimbabwe vanosvika zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rekuEurope raisa Zimbabwe pakati penyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva yechirwere checovid-19 izvo zviri kutsinirwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rekuSweden reInternational Institute for Democracy and Electoral Assistance kana kuti International IDEA rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva ino yedenda redzihwa mupengo recovid-19. Dzimwe nyika dzaiswa muchikwata ichi nesangano iri dzinosanganisira Algeria, Bangladesh, Cambodia, China, Cuba, Egypt pamwe neSaudi Arabia. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe pamwe nekuchamhembe kweAfrica vaGolden maunganidze vati kusungwa kwakaitwa vatori venhau vakawanda munyika vachinzi vachikora mitemo inobata nyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo kana kuti COVID-19 containment regulations kunoratidza chokwadi chekuti utongi hwejekerera hausi kukosheswa munyika.
Ndinoona kuti pakatanga denda redzihwa mupengo muZimbabwe vatori venhau vazhinji vakapinda tsekwende mukuzama kuita basa ravo munyika yose zvayo. Isu sesangano rinomirira vatori venhau takawanikwa tichimhanya mhanya tikanyora magwaro kumakurukota ehurumende pamwe pacho tichitoendesa kumatare kuhigh court tichikumbira kuti vatori venhau vaiswe pamaessential services uye vashande vasingakanganiswi mubasa ravo. Saka ndingangoti muchidimbu takaona vatori venhau vachishungurudzwa zvakanyanya mukutanga kwedenda iri uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vakaita sava Pride Mukono vanoti kusaitwa kwesarudzo dzechipiri dzekutsiva makanzura nenhengo dzeparamende dzakabviswa pazvigaro zvavo kana avo vakafa kwakaitawo kuti zvido zveveruzhinji zvisazadzikiswe, ukuwo hurumende ichiti kuita sarudzo idzi kwaizowedzera mukana wokuti vanhu vatapurira nechirwere checovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe.
Zimbabwe imwe yedzimwe nyika dzatinoona dzakatadza kutevera kuderedzera utongi wejikerere yatingati democracy pachirungu munguva yeCovid-19. Inisewa wanumirira kodzero dzevanhu muZimbabwe tinotiona chokwadi ichocho chataurwa Institute for Democracy and Elections. Zvikuru sei maringe nekusaitwa kwesarudzo dzemabuy elections idzo dzangasivangodai dzakaitwa mushure mekunge mekudzingwa kwevamiriri vemudare reparamende nemakanzura zvikuru sei vemDC Alliance mushure memhonga mupopoto yakaitika mubato ravo. Saka kutadza kuita kwekodzero idzi kunoratidza kuti Zimbabwe haina kuita zvinonge zvichitarisirwa panyaya dzedhemokirasi. Uyezve tikatarisa tinoona kuti panguva imwe chete iyoyo dzimwe nyika musadhak region dzakwanisa kunge dzichita maelections adzo achibudirira zvikuru kwazvo. Saka zvakaraitwa nezimbabwe zvinoratidza daiwa vakaramwa vakatarisira pasi nyaya yedhemokirasi yanga isipo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaostalo siziva vaudza Studio 7 vari kumatebeland south uko kwavari kufamba navanelson chamisa vachionana nevatsigiri vavo kuti vanowirirana negwaro iri sezvo vachamisa vanga vasiri kubvumidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo munguva yecovid-19 asi mutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri wezanu pf vaemarson munangagwa vachingoita madiro ajojina kuita misangano nenhengo dzebato ravo vasiziva vatiwo mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pari kuitwa misangano navachamisa pamwe nekusungwa kwakaitwa nhengo dzebato ravo nguva yapfuura kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvobudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende pamusoro pegwaro reInternational Idea iri sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasati vapindirawo mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi imwe nhengo yezanu pf vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemabuy elections munyika inhau yekuti munyika manga muzere chirwere checovid-19 vachiti kuitwa kwesarudzo kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. Asi vamangwana vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yadarika panyaya yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa kuti mutemo hautarise kuti munhu abuda mubamani vachiti anenge afungidzirwa kuti apara mhosva anomira nenyaya dzake mumatare ochenurwa nematare aya kana kubatwa nemhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchiri pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 4699 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 133674. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane mazana matanhatu nemakumi masere ezviuru nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 3,680,636. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 2,752,352. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemudunhu reWisconsin muAmerica vanoti vachapomera mhosva zviri pamutemo nhasi mumwe murume akapinda nemotokari yake muvanhu vaifora vachifarira kusvika kwezoro rekisimusi ndokuuraya vanhu vashanu uye kukwadza vanhu makumi mana nevasere. Botswana inoti yakawana mari inosvika mamirioni maviri nemazana manomwe ezviuru zvemadhora kubva kuvanhu vanovhima nzou gore rino. Vakuru vakuru muBotswana vanoti mari iyi yakapetwa zvinodarika kaviri kubva pamari yati yawanikwa mumwaka wekuvhima kwemakore manomwe apfuura. Botswana yakabvisa kurambidzwa kwekuvhimwa kwenzou muna 2019 uye gore rino yakapa maresinesi mazana maviri nemakumi masere nemanomwe ekuvhimwa kwenzou. Asi vanopikisa vanoti kuvhimwa kwenzou kunofanira kumiswa. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura budget ravo regore rinouya vachivimbisa kuti rinenge rakanangana nekusimudzira varombo. Zvimwe zvirongwa zvavanoti vari kuda kuita zvakanangana nekuwedzera mari inobatsira vana vanonetseka panyaya dzechikoro yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Budget iri riri kuuya apo ongororo yakaitwa nebhanga guru rinokweretesa mari reWorld Bank yakaburitsa pachena kuti vanhu mamirioni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million vari kunonga svosve nemuromo muZimbabwe. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Isisu sevashandi taitarisira kuti bhajeti yegore rinouya titange tatobva pakubhajeta nezimudhola toita zva 2009 muna March patakatanga kubhajeta neUS dollar. Ndiyo chinje kutanga chechipiri sevashandi tutarisira kuti hurumende ngaise mari kune varombo. Tuona zvipatara hazvisi kuwana attention kana priority. Zvikoro zvosimudzwa, vashandi vehurumende vopiwa mari because tinoda kuti tione maservices ehurumende achisimuka nekuti vashandi vanenge vachipiwa mari. Zvekare tinotarisira kuti vange vaita chikwama chinoita kuti vanoda kutanga mabhizimisi vakwanise kuwana ruvatsiro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati pane zvakawanda zvavari kutarisira mubudget vachiti
mafuta edzimota emunhu anodhura ne 35 cents parita rimwe chete rega rega kudarika mari inobhadharwa nenyika dzese dziri mudunhu reSADC. Izvi zvinoita kuti zvigadzirwa zvese zvemunyika yeZimbabwe zvive zvinodhura uyewo mitengo yezvinhu ikwire sekuti mafuta edzimota ndiwo anofambisa ndingangoti upfumi hwenyika.
Ko pamari inotambiriswa vashandi vehurumende vaBoroma vati izvi zvine njodzi yei? VaBoroma vanotsanangura mari yacho inobva kupi? Tabvunza vaBoroma. VaBoroma vativo mimwe mitero inofanira kubviswa sezvo vemabhizimisi mashoma vari kuroverwa musagi sekiti.
Mutero unozikamwa sekuti intermediated money transfer tax kana kuti IMT tax unongozikamwa sekuti 2% tax ubviswe pamari yemitero inobhadharwa nevemakambani inozikanwa sekuti corporate tax sekuti hurumende iri kubata mari yakawanda zvikuru kubva kumune vemabhizimisi vashomane vanobhadhara mitero yavo nemazvo. Vazhinji munyika, vazhinji vane makambani echidiki nevamwe vakazvimirira vega havasi kubhadhara mari yemutero.
Sachigaro rimwe sangano revemabhizimisi reAfrica Round Table vaOzo Bina vatendawo kuti vemabhizimisi vari kutsenga mandire nemavende vachiti vanodawo kubatsirwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakaringana mumakambani izvozvizvi. Iro bhangi guru rehurumende rakabva rachinja zvakare raakuti mari yose inenge ichikwereteswa taakufanirwa kukweretesa mari iyoyo nezvikwamu zvinokwana makumi matanhatu muzana. Zviri kureva kuti izvo mari yemabasa kuenda kumabhanga haichakwereteka. Apa apa makambani acho ari kunetseka nenyaya dzemagetsi. Apa apa zvese zvekuti tinge tichiisa mitengo pazvinhu zvatinogadzira zviri kunetsa.
Kunyange hazvo mapazi ehurumende akati ari kuda mari inosvika matrillion matatu. VaNcube vanoti mari iri muhomwe mavo yebudget regore rinouya inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe chete kana kuti 900 billion. Munau zemitambo, Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup kuJapan. Michael Kareati anotipanya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vauza Studio 7 kuti varikuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro soro pasi rese senzira yekusimbisa masebos mumitambo yeAfrica Cup iyo ichashandiswa zvekare senzira yekuenda kumakwikwi epasi rese eWorld Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finali Africa Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical, ma coaches nema manager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana ne Ivory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda ku World Cup ya 1995 ichitsiva Zimbabwe iyo yaive yamirira Africa makundano a 1987 na 1991. Mukusvika makota finali Ivory Coast yakarova Namibia iyo iri pamusoro soro murongwa wezvikwata zverugby muno muAfrica. Captain Wemasebos Hilton Mdariki anoti chikwata chake chinofarira kusunga dzisimbe kuitira kuti chidarike panzou dzeku Ivory Coast.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia muma Africa Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga tichiziva kuti chikwata chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya itamba neUganda, Senegal ine Algeria. Africa Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda makwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19 iyoyo. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda kuWorld Cup izvo vajani vanoti zvinofanira kugadziriswa rwendo runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheve chidiki che The Connection na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana neve chidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 23 kuLwezi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
If you check our population, it's mainly young people, so we are going to go for them, so we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them.
Uhulumende uqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ijekiseni ye COVID-19 lancanje okwamanje sokuhlatshwe abangu 3 million.
Into edanisayo kakhulu kithi abaphakathi athina kwezombangazwe ngiyakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sokuthi njalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu ebhalise ukuthi evota.
Inhlanganiso esizimeleyo zisola ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende National budget yomnyaka ozayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezintathu kuphela 3 million ijekiseni ye COVID-19, uhulumende ulokhe eqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuthi inani leli libe selikhwelela yaku 10 million. Okuyinto incwadi kwezempila kahle ezithi liphupho nje. Kubika uMavis Gama.
Ukukhulunywa nguhulumende kuza kusasele ukuthikaza kwabantu ukuyahlatshwa ijekiseni lokuzivikela njalo sekusele inyanga eyodwa nje ukuthi umnyaka uphele. Umsekeli womphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro utshele intatshele zindaba ukuthi ziningi indlela uhulumende azazisebenzisa ukukufeza lokho okugoqela ukuyahlaba ontanga ezikolo abaleminyaka esukela kwelitshumi lasithupha kusiya kwelitshumi lasikhombisa 16 to 17 years.
Because if you check our population, it's mainly young people. So we are going to go for them. So we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them. And that's the way to go. More awareness like I'm doing, more of our visits, and we have put out a lot of mobile trucks and people to go into the community so that we really vaccinate those who have not yet been vaccinated. So it's a thing that needs a lot of effort. That's what we are doing.
Ungakhangela abantu bakithi iningi abasakhulayo kungakho sizakuya kubo. Sizakuya ezikolweni, emabandleni zokholo, ukuya ebantwini abadinga ukuhlatshwa leli jekiseni. Sizakube sikhona ezikolweni zingakavalwa ukuba liqiniso ukuthi sebehlabile. Imikhankaso njengalokho engikwenzayo ukuyabathekelela njalo sesihambise abantu bethu ngemota ama-mobile trucks ukuthi bangene emphakathini ukuze sihlabe labo abangakahlatshwa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Dumisani Moyo ukhuthaza uzulu ukuba asekele inhlelo zikahulumende ezinje.
Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaklinikhi langaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le virus ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama. So sicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo mamask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu etown lapha emabhasini.
Kodwa unkosikazi Patience Ngwenya waseHarare yena uthi lokhe engakalihlatshwa ngoba lokhe esesaba.
Lento esizibonayo kuma WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusutshwa benny face, awusazali, and nxa usiyahlaba laphana ngizwa kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi. Abakuhloli ukuthi ungabe ulomkhuhlane, abakubuzi ukuthi uyagula, baphambi kokuhlaba kuphela.
Umfundisi Wayson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi okwenza uzulu athikaze ikusilela kolwazi lendlela imikhankaso ye-COVID-19 ephathwa ngayo elizweni.
Kwanjingwe kuti mili pahamba kamila masoja paifana kumile a medical doctor ane magloves ane sipo kuti munogeza maoko enyu neta sanitize kabodhura kana kapera tenda ikambu amuna kutezi sipo ya left with no information. What they knew now is, if I see a policeman, I'll cover up my face, my mouth. If I pass, I put it down. The nation was supposed to be sent everywhere. My posters, my outer records, and when we use media, don't use my campaign.
Endaweni yokuthi lapho owakulomsocha khona, wakumele kube lo dokotela egqoke amagovolosi akhe, elesepa efundisa abantu ukuthi bageze njani izandla zabo kanye lokusetshenziswa kwe-sanitizer. Ngale kwenzanga lokho, abantu basala bengelalo ulwazi. Asebekwazi ukuba ngingahlangana lepolisa ngiyagqoka kuhle leyo maski engedlula ngiyehlise. Wakumele lolu lwazi lutholakale yonke indawo.
Abezempilakahle baveza ukuba ekutshoneni kwayizolo bese befika phose izigidi ezintathu 2,752,352 asebelihlatshiwe wonke amajekiseni ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezinhlanu 4,659 ijekiseni lesibili. Baveze njalo ukuba sebefika phose izigidi ezine 3,680,636 asebelihlatshwe elakuqala leli jekiseni ngemva kokuhlatshwa izolo kwabazinkulungwane ezedlula ezithoba munomunye 9,479. Sekulabantu phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye 133,674 eZimbabwe abatholakale belalumkhuhlane, kuthi abedlula kancinyane ikhulu lenkulungwane 128,465 kungasebasila kiwo abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,699 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Uhlelo lolu belumele luqale mhla ka 6 ngenyanga ezayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Incwadi elotshwe ngabezek yazise ukuba isimise uhlelo lolu ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo bese zilumelele ngamehlo abomvu kodwa ayiphanga izizathu. Obona ngokuhlola komsebenzi ku-ERC umnumzana Solomon Bobosibunu uthi kuthitha ingqondo okwenziwa ngabezek.
We think as an organization that missed opportunity in terms of getting so many of the young people, same voters, those that have just acquired identity documents, you find that it was very difficult for people to get access to these documents. And all of a sudden, we find ourselves in a situation where the hopes have been raised up to the point where everyone now was expecting the process to start and then they participate in the process.
Sikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuvota. Sibona ngani lokho kuzaphazamisa ukuba sithole abantu abatsha abaningi kakhulu abaqala ukuvota lalabo abasanda kuthola izithupha. Wonke umuntu ubeselumelele uhlelo lolu.
Uqhubeke ethi bona kade sebelungele ukuthatha ithuba lokuhlangana labantu bekukhefu.
Because holidays present an opportunity for people to be in spaces where they are comfortable, where they are not in colleges, where they are not in schools, and they have time to register as voters. And once the commission gets into their committees, people enjoy the access to the process.
Ikhefuli yanxeda ukuba abantu batholakale bebhalise ukuvota. Ngokumisa uhlelo lolu nxa sikhangela isikhathi sezulu lomkhuhlane we-COVID-19 singabe sesiphazamisekile.
Owake waba ngummeli wePinga South edayele ePhalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ngomunye wabasola iZEC.
Udaba lokuthi iZEC isisuspende isikhansele iBlitz akade kufuze yenza kale mhlaka 6 December, iqalise mhlaka 6 December kusiya phambili. Ngibona ngani into edanisayo kakhulu kithi abaphakathi athina kwezombangazwe. Ngiyakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisho njalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu ebhalise ukuthi evota. Siyakwazi ukuthi khona uhulumende kamnankagwa usetshile ukuthi khona ku-first quarter okutsho ukuthi kusiyafika uMarch kuyabe sokube nama-by-election.
Umholi weZEC unkosikazi Priscilla Chigumba kunyanga edluleyo ube ethe iZEC izaqala uhlelo lokubhalisa abantu ukuvota elizweni lonke. Imizamo yokuthola amazwi esikhulumeni seZEC unkosikazi Joyce Kazembe ehlule. Kodwa umnumzana uTloyile Silayigwana uthe kakho emsebenzini ukuba akhulume ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu wakobulawayo useveze imbono ehlukeneyo ngohlelo lokukhuthaza izakhamizi semaphandleni ukuthi zibhalisele ukuvota kukhetho oluzayo ngobunengi oluqhutshwa phansi kwesihloko esithi Ekhaya Vote 2023. Lolu hlelo lusungulwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amajumi amabili ngolwesihlanu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abepublic Policy Research Institute of Zimbabwe bathi banazelele ukuthi ngomnyaka ozayo sekuhlelwa izigaba zokuvotela emandebeleni balakho ukulahlekelwa ngezinye zezigaba uma inani labantu ababhalisela ukuvota liphansi. Umnumzana Sidumo Bebe wale inhlanganiso uchasisa ngomkhankaso wabo lo.
Besilontsha uhlelo olukhangelele ama first time voters ama 18 years to 22 years old ukuthi nabo bahambe bayobhalisa. Sizabancedisa ke ukuthi bayo kalisa ukwenzela ukuthi bavote ngoba kuzakwenziwa i-delimitation eyiyo ezadala ukuthi nxa sithi siyakhangelisisa nxa abantu bengazange babhalise ngobuningi babo ukuthi bayevota ama-constituents ethu azaphunguleka kakhulu. Mhlawumbe sigcine sesile 9-3 yonke ihambe ngoba i-number of people ababhalisileyo kathesi kobulawayo iyenela abantu ama-constituents angu-9.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo ugcizelela ngokuqakatheka kwalolu hlelo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi kulontshwe Ekhaya Vote. Kulusizi ukuthi ubulawayo usephethwe ngabantu abangasibo bakobulawayo. Abantu bakobulawayo abasaparticipate ukuvota. Ubusuzibuza ukuthi bayadefend kanjani idorobha, bayadefend kanjani isizwe sabo. Ngoba uma ukhuluma ngokudefenda ukhuluma ngokuthi abantu emat north emat south kobulawayo kufuze ukuthi bephakame in numbers to go and demonstrate ukuthi ababuswa kude ngokuyavota. So uma bengekela ukuyavota bekhalale kuyangena bemzini.
umsila ka 122 enkulumane umnumzana Rodney Jele uthi uhlelo lolu mhlawumbe lunganceda ukuba abatsha babe ledlabuzane lokuyabhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu luqhakatheke kakhulu ngoba liyasincedisa ukukhipha abantu ikakhulu intsha ukuthi ihambe iregister ukuvota, ngoba sikhangelele ukuthi intsha yona leyi kube yi-US ibambayo ibe ngama-responsible citizens, ngoba at the end of the day responsibility yabo yokuthi bethi register to vote, and at the end of the day bethi vote futhi kuma-elections azabuya. So lolu luhlelo olusisizayo thina ukuthi sincedisane lezi esingaluzi lama-constituents ikakhulu koBulawayo, ngoba sikhangelele lemfanelo okumele zibuye koBulawayo ukuthi zibuye zikwanile.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi luhlelo oluhle ukhuthaza abantu ukuba bayebhalisela ukuvota.
Luhlelo oluhle kakhulu oluzenza abantu bakhuthale. Esikufisa ukuthi njengoba sesilontshile i-hashtag ekhaya vote 2023 ayehle ihambe iyefika phansi ebantwini, abantu babekwazi ukuqakatheka kokuvota, babekwazi ukuqakatheka kokurejista, so that njengoba singabantu bakoBulawayo sikhangele ukuthi singaluza amanye ama-constituencies ethu. Instead of ukuthi siluze, ngicelisa ukuthi abahlali bakoBulawayo ebahlali nje bonke bemathebuleland asiphumeni siyerejista, so sokwenzela ukuthi singaluzi, in fact sigayine ama-constituencies, so that sibe nayi-representation eningi ephalamenti.
Osakhulayo okhubazekileyo osuka ku-ward 28 e-Country Park uSibonuhle Mhlanga ukhuthaza abasakhulayo ukuba bayibhalisela ukuvota lokuvota.
And luhlelo oluhle kakhulu olokukhuthaza ontanga ukuze bavote. Njengontanga ngibona ngathi yithi kusasa le mpilo elandelayo, so luhlelo lomnandi olwenziwe i-civic society ukuthi sizame uku-attract-a, sizame ukuluwa ontanga ukuze ba-register ukuvota. Ngithabele ukuthi bekula ma-organization as far as emakhaya le or MYDI imadobo ikurisk.
Abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Election Commission labo bayawusekela umkhankaso we-hashtag ekhaya vote 2023 bethi luhle njalo lwenza umsebenzi wabo ube lula, ngoba ngemva kokubalwa kwabantu ngomnyaka ozayo bazaba lohlelo lokubumba izigaba zokuvotela, njalo ngenani elikhona laba bantu ababhalisela ukuvota okwamanje uBulawayo ulakho ukulahlekelwa izigaba ezintathu, ngakho abantu bakhululekile ukuya emahofisini abo ukuyabhalisela ukuvota. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezifela kwamanye amazwe.
Amapholisa asesigabeni saseWisconsin kwelemelika abika ukubana umuntu ovuke ubhova washayela imota yakhe kwabakade befola emcimbini oChristmas Parade, wabulala abantu abahlanu lokulimaza abaphose bafike amashumi amahlanu 48. Ubekeke waxabana labomdeni ngaphambilini, ngakho-ke akula kunakanela ukubana umsebenzi wamalucatsha ama-terrorist. Umongameli Joe Biden welemelika usekhethe ukuthi uMnumzana Jerome Powell aqhubeke ephethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo webhanga elikhulu nelizwe ele-Federal Reserve. UBiden uthi uPowell udlale indima enkulu kakhulu ekuncediseni ilizwe ukubana lehlise ingozi yokugudeka komnotho okubangelwe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus.
Kwezenotho, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo. I-national budget yona athi izaqakathekisa inhlelo zokuphathisa abaswelayo. Uncube uthi njalo imali enengi iza kuya kugatsha lwezempilakahle lolwezemfundo lona olulohlelo lokubhadalela abafundi abaswelayo esikolo olwe-BIM. Uthi ukhangelele ukwethula ibhajethi ye 900 billion Zimbabwean dollars lanxa nje ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna imali engena ku 3 trillion Zimbabwean dollars. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafeti Moyo uthi ngaphandle kwenhlelo zentuthuko uncube kumele ethule ibhajethi le ngemali yaseMelika ngoba eZimbabwe ingahleleki kuhle ngenxa yokulahlekelwa luhlonsi.
Sithi aluba nje uhulumende uyavuma ukuthi achintsheke imali yesisebenzi sayo kusobala ukuthi imali ekhona okwamanje iZimbabwean dollar so imali singathi ungabhajetha ngayo kube ngama figures kumbe inombolo ezingakunceda la kusasa. Into yakuqala isukuyikhangelele ukuthi aluba uhulumende uya consider ke ukuthi achintshe ibudget ke abese faka ke ngemali yangaphandle kwamazwe. Okwesibili njalo ukuthi ahambise imali kulabo abaswelayo singathi ngesilungu bathi i-social welfare kumbe ama social services.
Wengeze wathi uncube kumele asungule njalo isikhwama sokuvuselela amankampani adilizwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuze izisebenzi ziphathiseke. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena uthi bafuna uncube afake imali kunhlelo zamanzi.
Sikhangela ukuthi aqakathekise indaba yamanzi koBulawayo, iGwayishangani Lake iphutshe, kwezokusithi pipeline okumele ifike koBulawayo layo iphutshe kweze ukuthi abantu bakoBulawayo bangaswela amanzi. Okwesibili, sikhangela ukuthi aqakathekise imigwaqo ogoqela umgwaqo wenkaya Bulawayo, Cholocho Bulawayo, Kezi Bulawayo, Madopo Bulawayo, ngoba imigwaqo emdala kodwa esiyagugudekayo engasasebenzisi kuhle laba abahambisa izimoto zabo emgwaqweni. Okwesithathu, izikolo ziyasilela ezigabeni zonke zelizwe. Sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukwakha izikolo zibe nengi.
Sibuze ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini afuna uncube ukuqakathekise kubhajethi le.
Sikangele ukuthi aformulate a policy as a guide ama fiscal authorities ukuthi athole exchange rate yiyo, ngoba indlovu ephakathi kwe-economy Zimbabwe yathesi i-exchange rate, ngoba exchange rate eyenzakalayo ku-formal le-informal i-difference yona leyana iyenza baye benothe, iyenza baye bengabayanga. Khathesi okusenzakala sokreatha kale arbitrage, i-arbitrage esihlale sikhala ngayo inyanga yenyaka isibuyelo creatwa nge-wide difference between the official exchange rate and the parallel exchange rate. Then bese sikhangela indaba zama-taxes ukufuza ancedise ezisebenzi ukuthi zithole ivalu emalini yabo kayi-increase i-tax band ethekswa nguhulumente. Njalo bese sikhangela ama-allocation towards ama-ministries are crucial njenge-education le-health.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa kukunengi okukhangelelwe nguZulu odlala uklubhu, kabone uncube ephuma lolutho olubambekayo.
Inkinga yebhajethi kuso sonke isikhathi ukuthi kayikhangeli izinsizi zabantu. Bakhangela okusemaphepheni, okusemabhukwini, bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, bakutshela ukuthi imisebenzi iyadaleka, ibe imisebenzi edalwe emaphepheni ingekho e-industry, ingekho lapho abantu abaphila khona. Bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, umnotho ukhula emaphepheni, emabhukwini, kodwa ungakhuli lapho abantu abaphila khona. Yona leyo nto yenza ukuthi ibhajethi abayenzayo ingahambisani lalokho okufunwa ngabantu. Ngakho-ke kuzadingeka ukuthi kuyona ibhajethi badinge indlela yokwenza lokho okufunwa ngabantu, badinge indlela yokwenza lokho okuhambisana lempilo ephilwa ngabantu suku ngosuku. Abantu abangela school fees, abantu abangela imali yokubhadala ezibhedlela, abantu abangela msebenzi, abangela imali yokuthengela abantu ababukudla, yiyo impilo ephilwa ngabantu abavuka besiyahlala ebhenki belinda imali bengayitholi.
Umthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukusebenzisa i-400 billion Zimbabwean dollars yebhajethi yanyakenye, ekwasala enye imali iseplasi nesingisi. Kodwa umnumzana Japhet Moyo uthi akula bufakazi obukhanyayo kulokho.
Kungaba liqiniso ukuthi uhulumende usala ele mali, kodwa akutsho phela ukuthi uhulumende uyasuthisa ke konke okufunakalayo. Siyabona izisebenzi zikahulumende ziyakhala kakhulu ngapha uhulumende ekhuluma ngesurplus.
Lanxa uhulumende sithi umnotho uyathuthuka, abanye bathi uqhubeka ubhidlika. Ngokunjalo bafuna uNcube athathe amanyathelo aqinileyo okuvuselela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lokuhlanzeka olwe-Environmental Management Agency soluqale ukuthatha amanyathelo okumisa ukusetshenziswa kwemigodla yamaplastiki eyokufakela impahla lapho ithengwa emavinkilini. Ugatsha lolu luthi lufuna ukuba kusiyafika umpalakazi womnyaka ozayo ama-plastic bags abe engasasetshenziswa eZimbabwe ngoba esona imvelo. Lufuna kusetshenziswe amaphepha abolayo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kwamukelwe ngabezitolo abaningi, kodwa bethi kumele abohlangothi lwe-EMA baqinise imfundiso kuZulu ukuze abone ukuqakatheka kokulondoloza imvelo lengozi ezibangelwa yilokhu. Unkosikazi Amukela Sidange, obona ngokufundiswa kukaZulu oyisikhulumeli se-Environmental Management Agency, uchasisa ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ingcekeza esukela emaphepheni ohlobo lweplastic aluya lusanda umhlaba wonke, ngitsho lakanye eZimbabwe sithola kuludubo olukhulu, ikakhulu singakhangela ukuthi ingcekeza yonke egaywa elizweni ngomnyaka aphose i-18% ingcekeza yohlobo lwamaphepha eplastic. Ukuthi wonake ngendaba yokuthi kaboli ayahlala okwesikhathi eside ekuyo imvelo yethu, ayaphetshulwa kalula ngumoya, ufice nje esegcwele indawana yonke kuyo imvelo yethu.
Uqhubekela phambili unkosikazi Sidange esithi uhlangothi lwakhe lunxusa uZulu ukuthi acabangisise ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukuthwala impahla.
Ingqobo esipha ilizwe ukuthi asikeni sikhangele uhlobo lokuthwalisa impahla ama-carrier bags angayenzwanga ngohlobo lweplastic, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sehlise inani lengcekeza lama-plastic yethu, ukuthi njalo ilizwe lenelise ukuthi lihambelane lemikhankaso yonke yomhlaba wonke, njalo kube lula ukuthi sibe nendawo ehlanzekileyo ebukekayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, uthi ukumiswa kokusetshenziswa kweplastic bag kutsho ukuba sekulamanye amathuba kulabo abaphila ngokuthengisa.
So silenhlelo ezisenzayo zokuthi sigqugquzele abasebenzayo ukuthi bemukele inhlelo zokulondoloza zemvelo. Lokhu kutsho ukuthi-ke abantu abasebenzayo sekulethuba lokuthi baqalise ukulungisa ezinye impahla zokusebenzisa ezitolo, amabhasikiti. Ngeke sithi ukuthi kuvalwa kwe-paper bag sokusitsho ukuthi sokusiwa ibhizinisi lalabo abathengisa ama-paper bag abasebenzayo. Hhayi, ngumlando ukuthi labo bevula amehlo bebona amanye amathuba angakubamba.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kuyadingeka ukuba uZulu afundiswe indlela zokulondoloza imvelo.
Kungumkhumbulo omuhle ukunqanda indaba yokumemetheka kwezibi, kodwa ke eqinisweni ukuthi i-EMA sokufanele kumele ama-programs yokuthi i-public ikuzwisise ukuthi kungani amaplasi angafanelanga asetshenziswe. Abantu batshele bazwisise, bafundiswe, kwenzela ukuthi sonke sibe yingxenye yale program, ukwenzela ukuthi sigcine idorobho lethu kumbe sigcine iZimbabwe yethu ihlanzekile. Asisebenze ndawonye, so i-EMA ayiqala ifundisa abantu kakhulu kwenzela ukuthi ihambele abantu.
Kuncwadi ebilotshelwe inhlanganiso emele labo abathengisa impahla, abohlangothi olwe-Environmental Management Agency bachaza ukuba sebethatha amanyathelo okuthi lapho kufika umpalakazi ngomnyaka ozayo kube sokwethulwe isiqondiso sokumiswa kokusetshenziswa kwemigodla yeplastiki. ingcekeza yamaphepha eplastic egaywa ngomnyaka elizweni ifika phose amachumi amabili ekhulwini ye-18%. Abe ema bathi ingcekeza yeplastic kayiboli, kungakho lokhu kudala ukuba ihlale ikhona kwesikhathi eside ingcolisa njalo ibulala imvelo. Ngomnyaka ka-2017, ilizwe leZimbabwe limise ukusetshenziswa kwemiganu e-K-Light ngemva kokuba ibisidala ingcekeza eningi elizweni kanye lengozi kumpilakahle kaZulu, izifuyo kanye lenyamazana zendle ikakhulu inyoni. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Kwalele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo, Nkololokwana waMatukanduna.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.